zanya nyobuda muri poti redu inyaya yandinga chini kushimira kwezimu shimira ikoko kukaramba kuchiendere ramberi kumogona kuita kuti havene miri jonga ya kawanda
Harare ne Marshall Land Central zino ramba ziri mberi kwekusakoshesa kodzero dzevanhu kupfuura dzimwe nzvimbo chinokonzera ichi chingave chinyi
chinokonzera zvakawanda nekuti kana takatarisa iroro raAugust report riri kungotiratidza kuti pane kusanzwana kurimo mumapato ezvematongerwo enyika kare kare taiziya kuti zviitiko zvinowanda zviitiko zvekurwisana kwemapato akasiyana asi iye zvino zvatiri kuona zviri kunyanya kuitika kurwisana kuri mumapato pachawo
makambotaurawo here nevanhu vezanu pf neveMDC
tinomboedza chaizvo kukurudzira kuti pavanosangana nevatsigiri vavo vagone kuvatsanangurira kukosha kwakaita kuremekedza kodzero dzevanhu
vakarwa hondo mawar veterans havachadomwa munyaya dzekurova vanhu munofunga kuti chii chinokonzera izvi uye munofunga kuti zvicharamba zvakadari here
ndinofungidzira kuti chiri kukonzera ichi kusawirirana kuripo nekuti mukatarisa iye zvinezvi kusangano remawar veterans kwaane mawar veterans akasiyana saka havatisina kubatana zvavakanga vakaita kare
ko vakuru vakuru pane zvavanoita here kuderedza hasha kana kusunga vanhu
ndofunga ipapo ndopane dambudziko redu guru pakuti tinoshushikana zvikuru patinoona panenge patyorwa kodzero dzevanhu kwoita kunge pari kupembedzwa vatyori vekodzero vaya zvinoita kuti vasazofunge ruviri kuti vadzokorore kuita zvimwe chete